chekutanga nhasi mumakore makumi matatu nematanhatu apfuura vanhu gabe vapinda mukati menhandare kusvika pedyo nepanobatidzwa moto unoratidza rusununguko rwenyika vari mumotokari vachitaura kuzviuru nezviuru zvevanhu vanhu gabe vati zvakakosha kuti zvisinei kuti vanhu vane zvitendero zvakasiyana-siyana vachitsigira mapato akasiyana-siyana munhu wese mwana wezimbabwe uye vanhu vanofanirwa kukudzana.
What we have done in the past to bring about unity is not enough. We need to continue as true patriots, true sons and daughters of the soil, to continue that unity, to ensure that we all belong to Zimbabwe, regardless of our affinities, whether these are religious, tribal, political, or any other. We are all Zimbabweans, and we should respect each other, all of us, as Zimbabweans, and respect even the areas where we have this affinity. People have a right to belong to the party of their choice, to the religion of their choice, and so let them pursue their own chosen line as they desire.
Vanhu gabe vati hurumende yavo inoziva kuti rusununguko pasina shanduko munyaya dzeupfumi pamwe nemagariro veruzhinji akanaka hazvina zvazvinoreva vakati ndosaka hurumende yavo ichiramba yakashingaira mukuvandudza upfumi hwenyika kuburikidza nezvirongwa zvakaita seZimbabwe Agenda for Sustainable Socioeconomic Transformation kana kuti ZIMASET.
As government on our part, we continue to pursue development programs and socio-economic policies that consolidate our true independence. Thus, for example, government has since independence put in place a number of programs that have been targeted at the transformation, sustenance, and revitalization of our country's economy. Through the Zimbabwe Agenda for Sustainable Socio-Economic Transformation, the market, which is regarded as our blueprint, we now aspire to achieve self-determination and economic growth.
Vamugabe vati gore rino vanotarisira maguta asi vachema-chema nekusakadzwa kwemigwagwa nemafashama akaitika munyika kunyange hazvo ruzhinji ruri kuchema-chema nemari iri kushayikwa kumabhanga vanotengesa avo vanga vakazara zvikuru kumhemberero idzi vati nhasi bhizimusi rangu richivafambira. Vadanington Kupfuma ndeumwe wevange vachitora mufananidzo kunational sports stadium. Vakupfuma vati zvinovafadza kuti kuburikidza nerusununguko vave kuitawo mabasa avo emaoko vakasununguka.
Tichirangarira zuva rekuhwina kwatakaita nyika yedu yekuuye kutora ruzere rezimbabwe 37 years kutora ruzere muhurumende yababa Mugabe. Kusaka papatege chibhosa kozvedu mari mafenzi nekutora mafoto sezvo mazuva anotave kuzviitira ndoadvocation plan unotorwa baba Mugabe. But tiikoto tikawano apa nepapa tikotorawo tiwano madhoraramisa mhuri nhasi zvazvo zviri nanyiwo vanhuwo vari kubutawo mariwo zvokozvo mbutoyo zvavo bhizinesi zvauzoda usina chauinacho zvasiyana neasara agara kunda.
Amai Miriam Chikonyora avo vanoti vaive chimbwido munguva yehondo vati zuva rerusununguko vanorikoshesa zvikuru vati vanoramba vachingotsigira vamugabe kunyange musarudzo dziri kutarisirwa mugore ra2018. Amai Chikonyora vati bato reZANU-PF ndiro rega rine remangwana enyika rakajeka.
Saka isusu nongoramba takatsigira vamugabe sana chimbwido nanamujibha hatisiyane nanamugabe kunyange 2018 watiri kutoenda tiri kutotsigira vamugabe tichivati pamberi namugabe tichitoti tinotoda kuti vatipe mainputs pamapurazi avakatipa tida kutorima kuda kuti zvinobudirira muZimbabwe ende zvara nhasi zvara ndifadza nokuti ndaona vanhu vakazara kudarika makorese.
Vanhu vauya kumhemberero idzi vange vachifadzwa nezvakasiyana siyana kusanganisira mutambo wenhabvu pakati peDynamos neHighlanders. Zimbabwe yakaona kuzvitonga kuzere muna 1980 ikawana nyika ine upfumi hwakawanda vanhu vaine mabasa. Asi neutongi hunonzi nenyanzva huna kunaka, Zimbabwe yaparadza upfumi hwayo izvo zvasiya vanhu vakawanda vasina mabasa, vazhinji vachidya nhoko dzezvironda. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.